get it. Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 11/2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hatina kana chikonzero chekuti tingarambire vatengi vedu kuti vanga vachitenga zviwanikwa zvemuzvitoro nemari yemuno kana yekunze vaite sarudzo yavo sekutaura kunoita mutemo.
Vamwe vezvitoro voramba kutambira mari yemunyika vachiti vanoda madhora ekuAmerica chete zviri kunzi nehurumende kutyora mutemo. Vamwe vanhu vekwachivi nechiredzi kuLoveld vave kutengesa zvipfuyo zvavo kuti vararame sezvo nzara yapfunya chisero. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekurwisa uori reAfrica Anti-Corruption Day. Ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvimwe zvitoro zvakaita seChoppies zvatanga kutengesa zvinhu nemari yekuAmerica chete zvichiti vari kuvahodhesera vari kuda mari iyi. Izvi zvakanyorwa pamasherefu ezvekudya zvakawanda mukusanganisira shuga, mafuta ekubikisa nezvimwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadzika mutemo wechimbi chimbi vachiti mari yemunyika neyekuAmerica zvinogona kushandiswa zvose kusvika muna 2025. Asi kushaya simba kwedhora remunyika kuri kupa kuti vanhu vakawanda vade kushandisa mari yekuAmerica chete vachityora mutemo wechimbi chimbi uyu. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza sezvo vange vasati vapindura mubvunzo watavatumira. Mukuzeya nyaya iyi Marvelous Mhlanga nyauye weStudio 7 abata vanongorora nyaya dzezveupfumi vamutashu kuti tinzwewo mafungiro avo.
Dambudziko ratinaro nderekuti vanogadzira zvinhu vari kutara kuti iwe kana uchida product yakati unobhadhara nemayusa. Kana usina mayusa haulume, hauna chaunowana. Saka zvinotiremera isu vezvitoro kuti todi nekuti isati gadzire zvinhu. Ivo vanenge vachiti vari kutsvaka mari yeforeign currency kubudikidza nezvinhu zvavanogadzira. Nekuti vakasaiwanawo vari kuti zvinokonzerawo kushomeka kana kushayikwa kwezvinhu. Nekuti vanoti mari yavanowana kuauction haisi kukwanirana nemari yavanenge vachida kuti vanga vachitenga zvinhu zvinogadziriswa zvakafanana nema raw materials. Saka ndingati isusu sevezvitoro tiri kutsva kudumbu nekumusana.
Ko sei muchidaro nekuti vamwe kavari kuti ndimi muri kutengesa nemari yekunze?
Hatina kana chikonzero chekuti tingarambire vatengi vedu kuti vanga vachitenga zviwanikwa zvemuzvitoro nemari yemuno kana yekunze vaite sarudzo yavo sekutaura kunoita mutemo. Asi pandinoona pane dambudziko ndepekuti kuparurwa kwakaita mutemo wekuti iwe kana uchitara mutengo unoshandisa interbank rate, ndinoona sekuti ndopaita dambudziko nekuti interbank rate inogona kunge iri pasi pe400 Zimbabwean dollars to 1. Asi mari yepanze pamusika mutemo black market inenge ichisvasvamhira kusvika pa770 Zimbabwean dollars to 1.
Zvinokonzera matambudziko akaita sei?
Izvozvo zvinozoremera anenge ahodha zvinhu nemari yekunze kuti agozotengesa achishandisa interbank rate. Zvinongoreva izvo kuti anenge achiluza nemukaha unokwana kuita half yemari yaanenge ashandisa kunohodha zvinhu. Harisi bhizimusi iroro, zvinoremera vemabhizimusi. Saka ndingati ndo muchidimbu dambudziko ratiri kusangana naro.
mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vange vari parunare vari muHarare. Panyaya imwe chete iyoyi, Marvelous Mhlanga abatawo vanongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera.
Kutengeswa kwezvinhu nemaUS dollars kuchakonzera matambudziko akawanda kune vanhu vazhinji, nekuti munyika munomu vanhu vazhinji vanga vachitambira nemari yemunyika atingati maRTGS. Saka zvinenge zvoreva kuti vanhu vaya vanenge vakufanira kutengesa maRTGS avo kuti vawane maUS dollars, zvinova zvinhu zvichaita kuti reti rirambe richikwira, zvokonzerawo kuti vanhu vakawanda vange vachiomerwa neupenyu.
Asi zviri kuitwa izvi zviri pamutemo wenyika here?
Ndikangoti inini mutemo wakabvumidza kutengeswa kwezvinhu nemaUS dollar uye nemaRTGS. Saka vari kutengesa nemaUS dollar ega vanokwanisa kuti havasi kutyora mutemo, sezvo hurumende yakabvuma kuti vanhu vange vachitengesa zvese nemaRTGS nemaUS dollar.
Munoona izvi zvichizobata sei mhuri dzakawanda munyika pari zvino?
Mhuri dzakawanda dzichaomerwa, uye zvichamanikidza vashandi kuti vachikumbira vashandirwi vavo kuti vavabhadhare nemaUS dollars. Asi pari zvino vanhu vakawanda vachaomerwa neupenyu, uye ndinoonawo kuti zvinhu zvichatanga kushayika muzvitoro zvaakutengeswa futi nekuseri kwezvitoro nenyaya iyoyo yekuti vanhu vanenge vachida maUS dollars. Saka hurumende ikatanga kupinda muzvitoro ichititengesa ine maRTGS, ndinoona futi kushayika kwezvinhu kuchitishanyira zvakare.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vange vari parunare kuHarare naMarvelous Mhlanga, nyauye weStudio 7. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangundla varamba kuti kutadza kupa makambani mari yekunze pamusika weRBZ Foreign Currency Auction ndiko kuri kukunza musika mutema wemari yekunze, vachiti makambani anotengesa kana kuitira hurumende basa ndiwo anotenga mari pamusika uyu. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitsanangura mashandiro ari kuita musika weForeign Currency Auction System kukomiti yeparamende inoona nezvebudget, vamangudya vati nyaya yekuti hurumende inononoka kubhadhara makambani anoitengesera zvinhu anoisa mutero wakakura kana kuti forward pricing pachirungu, uye paanozobhadharwa anobva aenda pamusika womukoto kunotenga mari yekunze achiti anenge achida kuchengetedza upfumi hwavo sezvo dhora rekuAmerica rakadzikama mutengo pane remunyika. Vati nekuda kwaizvozvo hurumende inofanira kutarisa matengero nenzira dzainoshandisa kubhadhara makambani aya.
So we have noticed that whenever government is puts money in the economy, rates moves that day or that week. When government withdraws from the economy, rates stabilize in that day. So
takaona kuti pese panobhadhara hurumende mutengo wemari unokwira pamusika mutema, painenge isina kubhadhara mitengo inodzika.
Vaenderera mberi vachitiwo kana veruzhinji vanoda kuchengeta mari yavo ari madhora ekuAmerica, nekudaro ndivo vamwewo vari kuenda kunotenga mari iyi pamukoto. Dr. Mangudya vati hazvigoni kuti makambani anenge akamirira kupiwa mari dzekuAmerica dzaanenge atenga paauction system aende pamusika mutema, nekuti anobva atorerwa madhora avo emunyika anenge ari mumabhanga.
Those ones we have the backlog in the auction system, they would have paid for their foreign currency advance, which means that they don't have capacity, or they don't have that too much capacity for them again to go to the bottom market. But an auction is used as a withdrawal, it's also as a withdrawal of money from the system.
Avo vane backlog auction system vanenge vasina simba rekutenga mari pamusika mutema, nekuti vanenge vatoshandisa mari yepa auction.
Asi mutungamiri wesangano rinomirira vemabhizimisi reZimbabwe National Chamber of Commerce vaMike Kamungeremu vaudza komiti kuti zviri kuitwa neRBZ zvekutadza kupa makambani mari paauction nenguva zvauraya mabhizimisi akawanda, uye ndizvo zvinoita kuti mamwe makambani apedzisere aenda kunotenga mari pamusika wemukoto, izvo zvinozokwidza mitengo yezvinhu. Semuenzaniso vati pane mamwe makambani akamirira kupiwa mari yaakatenga paauction muna kukadzi gore rino. VaKamungeremu vatiwo vanoona sekuti mutengo wemari paauction uri pasi pemutengo chaiwo wemari yekunze.
But in our case, we are doing an auction without the currency. That's the first thing. So the system on its own is not bad. It can be purified like you highlighted.
Tiri kutengesa mari yekunze isipo. Auction system haina kushata asi kuti inoda kugadzirwa.
Ndofungidzirwa kuti RBZ ine chikwereti chemamiriyoni mazana matatu emadhora ekuAmerica kune makambani akatenga mari pamusika wayo, asi vamangunja vati chikwereti chavanacho ndechemamiriyoni makumi manomwe nemashanu, uye vavimbisa kuti vachange vabhadhara mari iyi kupera kwemwedzi uno. Vabvumawo kuti pakakanganiswa vakati mune ramangwana vachaona kuti izvi hazviitike zvekare. Svondo rapfuura paRBZ auction, dhora rekuAmerica raitengwa nemaRTGS mazana matatu nemakumi masere, uye pamusika mutema raitengwa nemari inodarika maRTGS mazana mashanu. Nhengo dzekomiti dzakaita savaEnergy Mutodi veZANU PF, vaRust Makam navaWilliams Madzimure veCitizens Coalition for Change varatidza kusafarawo nenyaya yekuti mari yemuno iri kuramba ichishayiswa simba, uyewo nekuti hurumende iri kubhadharisa mimwe mitero nemari yekunze. Vatiwo izvi zvinoratidza kuti hurumende pachayo haina chivimbo nemari yayo, vachiti mari yemuno yave pedyo kurambwa nevanhu sezvakaitika muna 2009. Asi vamangunja vati shuviro yeRBZ kuti mitero yese ibhadharwe nemari yemuno. Vamangunja navakamukiremo vanobvumirana kuti Zimbabwe haina mari inokwana kuti ishandise madhora ekuAmerica. Vatiwo vari kuedza zvese zvavanokwanisa kugadzirisa zvinhu, asi vakati chinonyanyonetsa inyaya yekuti veruzhinji havachina chivimbo nemari yemuno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vamwe vagari vemumatunhu eChiredzi neMwenezi kuLoveld kuMasvingo vari kuchema-chema kuti nzara yapfunya chisero munzvimbo dzavo, izvo zvoita kuti vatengese zvipfuyo zvavo nemari iri pasi kuti vatenge zvikafu zvekuraramisa mhuri. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mukutengesa zvipfuyo izvi, varimi vakawanda vari kurasikirwa nemari yakawanda. Mombe dziri kutengeswa nemari yepasi inosvika madhora zana nemakumi mashanu ekuAmerica kana kuti 150 US, asi dzichifanira kutengeswa nemadhora mazana mana kana kuti 400 US kusvika pamadhora mazana matanhatu kana kuti US 600. Mumwe mugari wekumutlanguleni kuChiredzi, vaEdmund Chauke, vanoti danga ravo rinogona kupera gore rino sezvo mombe huri waupfumi chete hwava nahwo.
Haizvo meneja iyo, kuno kwedu kuzhara gore rino yakaita zvekutoita zvekupfunya chisero mukati medzimba chaimo, nokuti zvishoma zvatakawana zvacho zvakatopera. Iye zvino tovabhizi kutengesa mombe dzatinadzo idzodzo dzakasara muchigwere muya nenyaya yezhara iyo, ende mari yatotengesa nayo ishoma. Vanotora advantage yokuti isu hatina chikafu chacho, saka meno tichaita sei? Vana vekuzvikoro vanoda fees pamombe idzodzo, chikafu chobva pamombe idzodzo. Tatopinda panguva yakaoma chaivo.
Nhamo yekutengesa hupfumi iyi yaita nekuda kwekupera kwechikafu mumatura zvakakonzerwa nekurambirira kwemvura mudenga mwaka wapera, zvikakonzera kuti zvirimwa zviome. Vamwe vasina zvipfuyo zvekutengesa vanoti vave kungodya kamwe chete chete pazuva, sekutaura kwavatarangarira hlupo vekuchipangai kuMwenezi. Vanoti vave kutorarama nemichero yemusango.
Ichokwadi kuno kuta kuvara nenzara, zvirimwa hazvina kunyatsobuda zvakanaka gore rino, saka kurarama takutorarama nemichero yemusango ndo yakutotibatsira kuti tikwanise kurarama. Saka taati titochemawo kuhurumende kuti kana zvazvichibvira chero nemachechi angagona kutibatsirawo, chero nenyika dziri kunze angagona kutibatsirawo akarumirira rubatsiriro, nokuti dzimwe dzenguva togona kutoenda kana mazuva maviri chaiwo tisina chatachirarama nemichero.
Nekuda kwenzara yapfunya chisero, vamwe vagari vari kumbira chikafu kubva kuhurumende nemasangano akazvimirira oga akaita seWorld Food Program kana kuti WFP. Vanoona nezvekufambisa kwebasa muhofisi yegurukota reMasvingo, Dr. Jephta Sakupwanya, vati hurumende yakatotanga chirongwa chekubatsira vagari vekumaruwa nechikafu kuti vasarasikirwe neupenyu. Vanoti hurumende yakatanga chirongwa ichi munzvimbo dzakatarisana nenzara yakanyanyisa dzakaita sekwaChivi nekuMwenezi. Vanongora nyaya dzezvematongerwo enyika nevanopikisa vari kupomera hurumende mhosva yekusataura chokwadi pamamiriro akaita zvinhu munyaya dzeChibage. Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati nyika ine chibage chakakwana sezvo pane zvimwe chakasara mumatura. Zimbabwe inoda matani mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million metric tons pamwedzi. Hurumende inoti gore rino rinosvika milioni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million metric tons uye mumatura magara mune chibage chinosvika zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 metric tons zvichireva kuti chakatowandisa pane chinodiwa kusvika mwaka unotevera. Vamwe varimi vari kuramba kutengesa chibage chavo kuGMB vachiti mutengo uri pasi zvapa kuti zvinhu zvibva zvanyanya kuipa. Asi nekune rumwe rutivi, sangano reGrain Millers Association range richitenga chibage kubva kuZambia nekuMalawi. World Food Program inoti vanhu mamiriyoni mashanu vemunyika vachada chikafu gore rino. Zvichakadaro, vagari vemaruwa ekurengo nekwarupike nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza vari kugara mukutya zvitevera kuonekwa kwakaita shumba nhatu munharaunda mavo. Vagari ava vanoti vari kutyira upenyu hwavo pamwe nezvipfuwo zvavo izvo zvinogona kudyiwa neshumba idzi dzisati dzaziva kuti dzakabva kupi. Asi vamwe vanoti dzinogona kunge dzakapoya kubva kugona rezveu National Parks. Mumwe mugari wekwarupike amai sunungurai magariro vanoti vanotyira upenyu hwavo kunyanya hwevana vanofamba nzendo refu vachifuura nemusango kuenda kuchikoro.
Ini semugari wemurengo maini takutotyirawo upenyu hwangu uye wezvipfuwo zvedu, plus tine vana vanofamba nzendo dzakakura vachienda kuzvikoro takutovatyirawo. Tinokurudzirawo hurumende tide hurumende neNational Parks vaonawo zvekuita nguva ichipo nekuti upenyu hwedu nevana nezvipfuwo zvavapanjodzi.
The National Parks and Wildlife vakabudisa mashoko ekuonekwa kweshumba idzi svondo rapera richiti vanhu vagara vakangwarira. Mutauriri webazi iri vatinasho farawo vanoti vashandi vavo vari mubishi rekutsvaga shumba idzi kuti dzibatwe dzidzokere kunogara mhuka.
Pane zvino tichiri mubishi kuteera shumba idzi hati tichiriko, asi chatinokurudzira vagari ndechekuti vasafambe husiku nekuti shumba zhinji dzinofamba husiku. Tinokurudzira zve vagari kuti ngavachengetedze zvipfuwo zvavo zvakaita semombe, mbudzi, makwai nemadhongi. Vakawanda tinoti vanofanira kugadzira matanga atinotiwo maboma anoita kuti shumba dzisaone zviri mukati. Kana dzikasaona zviri mukati hapana zvizhinji zvadzinokwanisa kuita. Vakando zvatirikukurudzira vagari.
Pari zvino hapasati pabuda mashoko ezvipfuwo kana vanhu vakakanganiswa neshumba idzi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, vaObert Masaraure, vanzi nedare vadzoke mangwana pachikumbiro chavo chekuti vabvisiswe mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. VaMasaraure vari kupomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga nekuzvidza dare, zvichitevera zvavanonzi vakanyora padande mutande ravo mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yekuponda imwe nhengo yesangano ravo vaRoy Issa muna 2016. Vari kuramba mhosva iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri weminyori mukuru weATUS vamunyaradzi Masiwa kuti tinzwe zvizhinji.
VaMasaraure nhasi vapa chikumbiro chekuti vakwanise kutongwa vachibva kumba mumhosva yavari kupomedzerwa yekupesvedzera mhirizhonga. Saka vamuchuchisi vati ivo mangwana nakota past 2 ndopachapinda nyaya mudare yekuti chikumbiro chavaMasaraure chinotambirwa here kana kuti chinoraswa.
Ivo vaMasaraure mawana vakadii nhasi?
VaMasaraure nhasi vanga vaine chimiro chakanaka. VaMasaraure vanga vachiratidza kuti ai munhu akamira, munhu anoziva kuti haana mhosva yakapara. Naizvozvo vachange vachimirira matare mangwana kuti matare vachanzwa chikumbiro chavo here. VaMasaraure munhu ari kutoshungurudzika panyaya yekuti hurumende yanyanya kuvafungira chii sezvo vachingoriwo munhu anomiririra zvido zvevanhu, munhu anoshuvira kuti mwana wemurombo nemwana wemupfumi vawane mikana yakaenzana mune zvedzidzo muZimbabwe, munhu anoshuvira kuti zvedzidzo muZimbabwe zvisaparara, uye ari munhu anoshuvira kuti mudzidzisi wese wega wega muZimbabwe awane muhoro unotenga, muhoro usiri slave wage, muhoro unoita kuti amuke achiendawo kubasa kwake zvisina matambudziko mukati.
Munoona here dare richibvuma kuti vabvise mari yechibatiso mangwana sechikumbiro chavo?
Takatarisa masubmissions aitwa negweta ravaMasaraure tinoona kuti matare haana mukana wekuramba ku tambira chikumbiro cha vamasaraure sekuti vapa masubmissions akasimba totiwo state taiona ichitadza kumiririra nyaya yayo yekuramba kuti vamasaraure vatongwe vachibva kumba sokuti vamasaraure munhu agara atori pamabail conditions edzimwe mhosva dzitori hombe kudarika mhosva yavari kupomedzerwa yekupesvedzera mhirizhonga munyika saka takangomirira matare kuti mangwana kana ari matare anomirira zvido zvevanhu kana ari matare anoremekedza mutemo wenyika tichaona vamasaraure mangwana vachipuwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba.
Mutevedzeri wemunyori mukuru weArtus vamunyaradzi Masiwa vachitaura parunare vari kuHarare neStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuSpain rapa mvumo yekuti mutumbi wevaive mutungamiri wenyika yeAngola vaJose Eduardo dos Santos vakafira muguta reBarcelona munyika iyi nemusi wechishanu uvhiyiwe kuti paonekwe kuti vakashaya nei. Mwanasikana wavo Chize dos Santos akumbira kuti izvi zviitwe nekuti anofungidzira kuti vanogona kunge paine zvisina kutsarukana zvakaitika zvikakonzera rufu rwavo. Vanoti vanogona kunge vakaurayiwa sezvo vaida kutsigira bato rinopikisa. BBC inoti mufi akati aida kuvigwa kuSpain nemhuri yake chete asi Angola iri kuda kuti vadzorwe kumusha. Ukraine inoti mauto eRussia abomba chimwe chikoro nedzimba dzevanhu muguta reKehav nasi ndokuuraya vanhu vatatu uye kukuvadza vamwe makumi maviri nevasere. Russia iri kuramba kuti iri kubhomba vanhuwo zvavo ichiti iri kurwisa nzvimbo dzine mauto chete. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano muzvinafundo Colin Masimirembwa vanoshanda nesangano reAfrica Institute of Biomedical Research and Technology vakaita ongororo yekushanda kuri kuita mimwe mishonga nekurapa chirwere chemukondombera cheHIV AIDS vakabatana neWilkins Hospital iri pasi pekanzuru yeHarare. Izvi zvinotevera ongororo dzakamboitwa nevamwe vakati kuti utano hwevanhu vanonwa mishonga yeHIV AIDS nemushonga unorapa chirwere cherurindi kana kuti TB unonzi Isonized vanhu zana ndivo vakazvipira kupinda muongororo iyi. Ropofadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Thomas Mirembwa vaudza Studio 7 kuti zvakaonekwa muongororo dzavo kuti mishonga inopiwa varapwa haishande zvakafanana kuvanhu vose nokuti vamwe vanotozoita marwadzo asi vamwe vavo pasina matambudziko avanosangana nawo.
Kune zvinhu zviviri, kune kudzivirira kubatwa nechirwere cheTB kune uyo anenge ari HIV positive ndochekutanga. Chechipiri ndechekuti munhu ari positive anogona kunga aine TB achida kutorapiwa TB obvapiwa mapiritsi eTB. So pane yekutanga yekudzivirira yekuti uyo ari pamaARV anopiwirwa chimapiritsi eTB zvakare. Saka tine yatinoti muchirungu prophylaxis yekudzivirira kuti munhu asabatwa nechirwere cheTB kana munhu ari HIV positive. Pane inonzi prophylaxis yandinoreva iyoyo inopiwa inongopiwa for time yakaita se 6 months munhu achinwa obva aregedza. So ndosaka vanhu vanenge vari pamapiritsi maARV vachipota vachipiwa ivaya mapiritsi eTB. Zvinenge zvichibatsira kuti vakudzivirira kuti vasabatwe nechirwere cheTB in future. Mapiritsi aya anenge asinofanana neanoshandiswa pakurapa TB chaiko. Neringori piritsi 1 chete rinenge riri momo rinonzi Isoniazid ndo rinenge zvakasiyana.
Vamwe vari kushanda mutsvakiridzo iyi ndimuzvare Nima Hadara Mkadhudha imwe nyanzvi inobva kuUganda avo vati zvakakosha kuongorora vose vari kutora mushonga weIsoniazid.
Tinoona kuti vanhu vane HIV vane mukana wakanyanya kurwara nechirwere cheTB nenhau yekuti TB tinotipanga kana tiri muno muZimbabwe tinoti munhu wese ane utachiwana weTB mumuviri make muchipfuwa umu asi haazorwara nechirwere cheTB kana achizobuda kuti munhu anzi akurwara kukosora kuzarirwa achaita zvakanaka nokuda kweTB nenhau yekuti immunity yake inenge yakasimba masoja emumuviri anenge akawanda saka anochirwisa chirwere achikwanisa kubuda achioneke pamwe tinombomisa mapiritsi eTB timera tomborikava tozochikutanga kozi TB haina mumuto waingarapwa nayo kunzwa kutoma mapiritsi eTB maantitbs wayo saka zvinodependa zvinobva nekutori yeshina waita yakanyanya zvakadii ndiyo inotipa kuti tikurapa
imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josephat Chiripanyanga vatsinhirawo vachiti murapwa wese weHIV AIDS anofanira kuongororwa utano hwake kamwe chete pagore kuti njodzi dzakadai dzigokurumidza kubatwa
Munhu wese ari kurarama neutachiwana hweHIV ane machances ekuti angangodaro achigona kutapurwa zvekare TB. Saka tinofanira kumwa mushonga wekudzivirira TB uyo unonzi TB Prevention Therapy. Zvinoita kuti zvekare tidzivirire kuti tisabatirira utachiwana hweTB. Nemhaka yekuti immune system yedu yakatokanganiswa kudhara neutachiwana hweHIV. So machances ekuti tiwanikwe tichitapurirwa tichibatira TB anenge aripo zvekare. Saka kuti tisabatira TB tinofanira rakumwa iwo mushonga iwoyo uye zvekare unomwiwa for 6 months kana chingendawo mwa for 6 months zvinenge zvatokwa
mukoti vari musangano rinorwisa denda reHIV nezvimwe zvirwere reLife Empowerment Organization leso muzvare Olive Ntabeni vanoti ichokwadi kuti mishonga yeHIV AIDS inoshanda zvakasiyana pavanhu vanoitora vaendera mberi vachiti kunyange vamwe varapwa vazhinji vaichema chema nekuda kwemushonga weTenofovir Lamivudine and efavirenzi kana kuti TLE ivo wakavaitira zvakanaka
nyanya programi yatinoti HIV TB collaboration kuti munhu wese ane chirwere cheTB tinotesta HIV munhu wese auya akadiagnozwa kuti ane chirwere cheHIV tinotsvagawo TB uyezve kugara tine mishonga yekurapa TB kugara takangwarira TB mahealth workers edu achigara achitsvaga TB pese pane suspicion yekuti panga kuite TB tichirapa vanhu vese
tsvagurudzo iri kuitwa nemishonga weisoniazid uchapetwa kupera kwegore rino mumwedzi wambudzi sangano reAfrica Institute of Medical Research and Technology rakaumbwa mugore 2002 rine chinangwa chokuongorora nekutsvagurudza mishonga vakabatana nebazi rezveutano ndakamirira Studio 7 muHarare ndine ropafadzo mapimidze
Mumitambo, mutambo wecricket weT20 World Cup watambwa kuBulawayo nhasi Zimbabwe yakunda Singapore nemaruns 111 kana kuti 111. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika. Vamwe vachiti maberekera ingwe kune vanopikisa avo vave kungosungwa nekushungurudzwa. Tichatarisawo kuratidzira kwakaita vamwe muSouth Africa neZuro vachishora kurwiswa kwezvizvarwa zvedzimwe nyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM mumufuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vezvitoro voramba kutambira mari dzemunyika vachiti vanoda madhora ekuAmerica chete zviri kunzi nehurumende kutyora mutemo. Vamwe vanhu vekwaChivi nechiredzi kuLowveld vave kutengesa zvipfuyo zvavo kuti vararame sezvo nzara yapfunya chisero. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekurwisa uori reAfrica Anti-Corruption Day. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ano kuonekai nemufaro ndini Evans Zininga. Ndiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Kwalamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo. Kwalamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 11 Ntulikazi 2022 ku Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. UZulu weZimbabwe ukhala ezimathonzi ngodobo osolukhona elizweni lokuthengiswa kokudla lempahla yonke yedola leMelika. LeZimbabwe lemanyana lamanye amazwe awezwekazi leAfrika ngomvulo ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo anti-corruption day. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqobe eleSingapore ngamaranzi edlula alikhulu 111. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. UZulu weZimbabwe ukhala ezimathonzi ngodubo osolukhona elizweni lokuthengiswa kokudla lempahla yonke nje ngedola leMelika, yena ke ihola idola eleZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu oweStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ebeke umthetho kumaviki asanda kwedlula ovumela osomabhizimusi ukuthengisa ngedola leMelika. Izitolo eziningi sezibhala eminyango ukuba labo abangela dola leMelika bengalokothi ukungena izitolo. Lokhu kutsho ukuba iningi labantu abahola nge-RTGS abasela lapho abangathenga khona ngaphandle kokuqala bangene bathenge idola leMelika. Ukuthenga idola leMelika emkambo wensitha lakho kuqhubekela phambili kusiba nzima ngoba idola elilodwa selithengwa ngama-RTGS angamakhulu ayisikhombisa 700 RTGS. Ingcishi ecubuna ezomnotho umnumzana Masimba Kuchera uthi ukusetshenziswa kwedola leMelika ngabezitolo siyinsinda baphenduli.
Ukuthengiswa kwezinto ngama-US dollars kuzenza ukuthi abantu bathwele amagabha afuzayo. Ngoba abantu abaningi siyakwazi ukuthi khathesi bazuzi iholo labo ngama RTGS. So kuyabe sokumele bathengise ama RTGS ukuthi bazuze ama US dollars ukuze bathenge ezitolweni.
Uqhubeke esithi kumele uhulumende ananzelele ukuba yena njengomqhatshi omkhulu elizweni izisebenzi zakhe eziningi zihola idola leZimbabwe.
So ukuzenza njalo ukuthi izinto zingatholakali lula ezikolweni ngoba abantu baye bengelayo imali yokuzithenga njalo uzabangela ama shortages ezinto ezisetshenziswayo ngabantu emihla ngemihla.
Unkosikazi Faith Banda isakamuzi saseHarare uthi isazokuba nzima ngamandla impilo yomuntu makhaza nxa sokunje.
Hayi, uhulumende sisithwali senzima especially thina esihola ngama RTGS mouse yemashop ukuthi wasithenge ngama US dollar. Bathi siphile njani nxa kunjalo akuphileki sithwele nzima.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi umnumzana Peter Sithole yena othi sephelelwe akasazi lokuthi uzophila njani.
Ngoba sihola ama RTGS ngapha uziyangena eshop uthola sifuna imali yemeli asilayo thina le imali yemeli kasazi ukuthi uhulumende uthi sisayithatha ngabe uyayenza Apo ya tibumbi ii ama salari kube imari emelika kuzi ratisi kwanzo utenga ya ezimizi ndo emashoku ezijama pezi commodities o chugela labo sawo.
Uyakala uzulwe Zimbabwe ngokukubeka kukanagala kwesimo somnotho elizweni oso kubangela ukuba intengo yempahla ikhubeke ikhuphuka mihla ngemihla oso kusengezelelwa la ukuthi kuzamele aqale athenge idola lemelika emkambo wensitha andubana ayethenga ukudla lempahla ezitolo. Imizamo yokuthola umbono kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ehlule kodwa uNcube ebeka umthetho lo wathi idola leRTGS alimisanga ukusetshenziswa kwele Zimbabwe kodwa abezitolo bahle bathatha leli thuba lokungafuni ukwamukela idola leZimbabwe besithi bafuna elemelika kuphela. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Elo Zimbabwe limanyene lamanye amazwe awezwekazi leAfrika namhlanje ukunanza usuku lokulisana lenkohlakalo ole Anti-Corruption Day. Abekomishini ebona ngokulisana lenkohlakalo eZimbabwe eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC labo ngabanye babangene umbuthano owenzelwe eFrancistown kweleBotswana ukunanza leli langa. Lolu daba luvela kumqondisi Dube weStudio 7 kodwa ke alukangeni luvela eBotswana sizakweluthulela lona nxa solungenile. Ngenxa yesimo esibi kuhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe uZulu usebanjwa ngamandla okusebenzisa indlela zokwelatshwa ezendulo kanye lesetshenziswa kwele China eye acupuncture. Yonake indlela ye-acupuncture ikhanya isisabalala eZimbabwe abantu behamba imango emide ukuzofinyelela ukwelatshwa ngale indlela eHarare. Intethele zindaba yethu eye Studio 7 uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Indawo eziqhutshelwa umsebenzi wokwelapha ngendlela ye-acupuncture isungulwe ngenyanga kaMpandula ngomnyaka ka-2020 edolobheni leHarare ngemva kokulobelana phansi isivumelwano i-Memorandum of Understanding MOU phakathi kwahulumende wakuleli loweChina phezu kokusebenzisana kwezokwelapha ngemithi yendulo. Umnumzana Johnson Gumbo yena oseke wathola usizo ngendlela eye-acupuncture uyalincoma inyathelo elithethwe ngabe China ukusungula indawo yalolu hlobo eZimbabwe.
Kungenye i-option esesiza kubalayo ke yokwelatshwa ngoba sesijayele ukuthi siye ezibhedlela siyanikwa ama-injection kumbe amaphilisi kodwa sometimes into lezi azisebenzi azisincedi. Ngakho ke lapha ama-China sincedile kakhulu sezasifundisa ke le ndlela yokusebenzisa amanalithi. Hayi kuyabongeka umsebenzi omuhle sibili.
Kwasekelwa ngumnumzana Thafazi weChigandiwa isakhamuzi saseHarare.
So kungaba luncedo sibili ukuthi ama-China asincedise kulolu daba olemikhuhlane eshiyashiyeneyo ukuthi beyelaphe imikhuhlane leyo ikakhulu abokhensa lokunye ongani udumile kulawa malanga okungalatshwayo lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi akulamtshina leminye imithi yakhona. Kodwa singazi nxa kungasoze kube lobugwelegwele khona lapho obuthize.
UChigandiwa uthi uthemba kungasindlela yokutshontshela uZulu wakuleli ulwazi lwakhe lwezemithi yendulo njengoba vele ube ngoyisebenzisayo lanxa ibikhangelelwa phansi ngabanye.
Yebo, ngathi into yamahhala kodwa sabe singakwazi ukuthi abakuhulumende bakhona abakuhulumende abavele besidla amaChina sabe singakwazi ukuthi leyo nto abayikhulumayo ukuthi izabanyamala kuzawuhamba njani bona bazabenefitana. Into sabe sifuna ukuba wazi ukuthi bona nxa befuna ukusiza yese yakwazi ukuthi bengasiza siyandisa ukubona ukuthi balokubenefita bebuya besithi bafuna ukusiza.
Ophatheke emisebenzini yokucubungula ezombusazwe kanye lezempilakahle enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo usola ukwenza kukahulumende ovumela abokuza ukwenza into yinye ebivele isenziwa yizizalwane zakuleli kusukela endulo lapho abantu babevele besebenzisa imithi yesintu ukuzelapha kumikhuhlane etshiyeneyo.
Ye hayi okwenzakalayo kuyatshengisa ukuthi thina uhulumende silaye weZimbabwe angeke sithi ukuthi is a patriotic uhulumende silaye ngoba egijimisa ukuthi silandele i-technology zabanye abantu silezinatha thina kithi la eZimbabwe eyenzayo imithi efanana leyamachina naleyo kodwa ayiphiwa ispace esiyiso esifaneleyo. So lokho kutshengisa ukuthi uhulumende wethu uyaseyisa thina abazulu.
Lanxa encoma ukusetshenziswa kwemithi yendulo ngabe-China laba uGumbo usola khona ukuthi kuphakanyiswa abokuza kodwa abakithi abahlezi besenza okufanayo bengaqakathekiswa.
Ngabe sikhuluma kunje izibhedlela ezinjengakuparira nyado zile khona lezinatha ukwenzela ukuthi abantu bezinatha bekwanise ukuthi labo bethole imali njengokuba sekufaka ama-China ngoba umuntu uma esegula laphana ukasela choice sokumele ukuthi ethenge khona kokukhona yena esibhedlela kabe kutholakala kule imithi yama-China izinatha yona ikhona eZimbabwe sila izinatha. Kutshengisa ukuthi uhulumende wethu loko kasikhathaleli kakhathaleli ukuphakamisa abansundu khathaleli ukuphakamisa abansundu bakithi le-culture yethu ngoba imithi naleyi ibuya le-culture yona le abantu bonabo ibuya le-culture abantu bonabo indlela zokuziphila amasiko abanye abantu khathi amasiko abanye abantu.
Okhokhela uhlangothi lomanyano obona ngezokwelapha ngemithi yendulo weZimbabwe China Traditional Medicine and Acupuncture Center uDr. Zhu Wei ulandisa kabanzi ngalolu hlelo.
Not the common used technique is acupuncture. Insert needles into acupoints to regulate the harmony of the
indlela esetshenziswa kakhulu nge-acupuncture eyenziwa ngokuhlaba inalithi ukwenza umzimba usebenze kakuhle kanye lokwenza igazi ligijime kuhle ukuze umzimba usebenze ngendlela. Kulezi nsuku sesihlanganisa imithi yesintu leyesilungu.
Le ndlela yokwelapha okubikwa isisetshenziswa eklinika evulwe esibhedlela esikhulu se-Parinyathwa Group of Hospitals isikhanga abanengi elizweni abaya khona ukuyadinga usizo lapho olunikezwa khona njalo kungela mbadalo. Kubikwa inkulungwane yabantu betholiswe usizo phansi kwale ndawo lapho kwelatshwa ngendlela yemithi yendulo ndawonye sekwenziwe isikhathi sokwenza lokho esedlula inkulungwane ezine kusukela ngenyanga kazibandlela kuwona lo mnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Khathesi-ke wathi ngithathe ithuba lokuthi silethe enkundleni udaba loluyana olokunanzwa kwelanga lenkohlakalo i-Anti-Corruption Day luvela kumqondisi Ndube oseHaberon kwele Botswana.
Umzekeli kamphathintambo yofisini kamongameli wele Botswana umnumzana Dumezweni Mthimkhulu ekhuluma kulumbuthano uthe kuqakathekile ukuthi amazwe abambane ekulwiseni inkohlakalo. Uthi usuku lwe-Africa Anti-Corruption Day yisikhathi sokuthi kukhangelwe emuva ubunesibanga amazwe asesihambile ekulwiseni inkohlakalo.
Corruption remains a hindrance to social, economic, political.
Inkohlakalo ibuyisela emuva ingqubela phambili intshontshela uzulu ilungelo lakhe njalo ikhweza inhlawulo yokuvula lokuqhuba amabhizimusi.
Umthinkulu uthi ohulumende kumele bebone ukuthi inhlanganiso ezilwisana lenkohlakalo kumele ziphiwe amandla agcweleyo kungabi lokungenela ngabezombusazwe. Ilanga le-Anti-Corruption Day libanjwe ngaphansi kwehloko esithi Strategies and Mechanisms for the Transparent Management of COVID-19 Funds. Umqondisi wenhlanganiso elwisana lenkohlakalo kwele Botswana e-Directorate on Corruption and Economic Crime DCEC umnumzana Tshepo Pilani uthi ukuqhamuka kwe-COVID-19 kuvule wonke amasango enkohlakalo emazweni atshiyeneyo.
The COVID-19 black swan indeed created conducive conditions.
Sesibone ukuqonga kwenkohlakalo okufana lokukhuphula intengo, okungayenzi izinto mgceke kanye lokufaka esikhwameni kweyinye impahla okumele ibe ngekaZulu.
Umnumzana Charles Charuma okade emele inhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission uthi kumele kuqiniswe indlela olwisa inkohlakalo ngayo ikakhulu ngesikhathi se-COVID-19.
Ensuring that data is accurate, transparent and free of political influence is key to decision making.
Kumele uZulu athole imbiko phezu kwenkohlakalo kungela kungenela kwezombusazwe. Inhlanganiso ezifana le-ZACC kanye le-DCEC zilomlando wokukhweza imizamo yokulwisana lenkohlakalo.
IZimbabwe ilobelane izivumelwano zokulwisa inkohlakalo lwamazwe afana le-Rwanda, South Africa, Botswana kanye le-Namibia. Abacubungula ezombusazwe abafana lomnumzana Zenzo Moyo bathi lokhu kuzwakala kulinyathela elihle.
Lokhu singathi thina in theory kulinyathelo elihle kakhulu ngoba kusho ukuthi amazwe lawa azasizana banikana amaqhinga njalo uma kungabe kusenzakala ukuthi omunye wabantu abacorrupt imali yakhe noma lokho akwebileyo ukuhambise kulawo mazwe kuza kwenza kube lula ukuthi babafinyelele labo bantu.
Umoyo uthi kodwa akulaqiniso ukuthi inhlanganiso ye-ZACC ilawo amandla olwisana lenkohlakalo ngokuqinileyo.
Lokhe inhlanganiso iZimbabwe Anti-Corruption Commission yaqaliswa asikaboni okuthize esingathi thina umsebenzi omkhulu asebewenzile. Sihlala sibona sisizwa belandelela bebopha abantu aba corrupt kodwa abaphansi abangalazikhundla ezinkulu kube sokusiba labantu abalamandla abaphezulu abalezikhundla esibaziyo njalo abazwakalayo njalo kulobufakazi ukuthi bayabambeleka kuzinto eze corruption ababothwa bayabekela.
Kuyindlela yokulwisana lenkohlakalo ehlanganiswe African Union yabeka umhlaka 11 Ntulikazi njengosuku lwe-Anti-Corruption Day. Ugwalo oluhluza isilinganiso senkohlakalo lwe-Corruption Perception Index luthi inombolo zitshengisa ukuthi izwekazi le-Afrika lilenani eliphezulu lenkohlakalo, kukanti ugwalo lwe-Global Corruption Barometer lukhomba ukuthi phakathi kwabantu abane-Afrika abadlula oyedwa bathola usizo emaofisini kahulumende ngokufumbathisa. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukuhlukunyezwa kwabamabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe. Lilalele kumsakazo we-Studio 7 ophuma ngapha ngasemsakazweni ose-Washington DC. Wake waba ngumcebisi omkhulu esikoleni owayengumongameli Donald Trump welemelika ese-White House, uSteve Bannon, obhekane lamacala athile emthethwandaba, useze wavuma ukufakaza phambi kwekomiti yedale lephalamende ecubungula isehlakalo sokuhlaselwa kwedale lephalamende nyakenye ngozibandlela mhlaka-6 ngabasekeli bakaTrump owayesephuma embusweni. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba u-Secretary of State Antony Blinken ubike ukuba uhulumende wakhe ubheke ngelihlo lokhozi okwenzakala kwele-Sri Lanka ngemva kokuphuma kwemibiko ethi umongameli walelo lizwe kanye lenhloko yakhe kahulumende sebeveze isifiso sokwehla ezikhundleni zabo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba abantu balelo lizwe betshengisele ngokungena ezikolweni zabakhokheli bobabili betshisa ezinye izakhiwo betshengisela njengendlela yokukhonona ngesimo somnotho eselizweni lelo esingamanga kuhle. Izakhamizi zedolobheni le-Uvalde esigabeni se-Texas khonapha eMelika zitshengisele ngokufola ezitaladeni njengendlela yokukhonona zisola udlakela olubangelwayo kusetshenziswa kwemibhobho i-gun violence. Iningi labakade betshengisela ligoqela imuli zababulawelwe abantwana esikolweni ese-Rob Elementary School ngoNkwenkwezi. Amakhulu lamakhulu abantu basedolobheni le-New York khonapha eMelika abavinjwa yokuqhamuka kobhubhane oleCOVID-19 ukuchada babelethuba lokwenza njalo bebaningi bengamakhulu kusehlakalo esenzelwe eLincoln Center ngesonto. Amapolisa kweleSouth Africa abikwa lokho edinga abantu abadubule uxuku labantu babulala abaphose bafike amashumi amabili 19 kuzehlakalo ezimbili endaweni zokunathela utshwala emabhawa. Ele Egypt libikwa libhekane lendlala enkulu engazake ibonakale embalini yalelo lizwe. La ibikwa ibangelwa ikakhulu yimpi ekhona phakathi kwele Russia lele Ukraine evimba ukuthengwa kokudla okuvela phetsheya kolwandle emazweni awe-Europe. Uhulumende waseKenya umanyane labenhlanganiso ibona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eye-World Health Organization ukusungula uhlelo lokusabalalisa ulwazi lokumelana lezehlakalo eziyingozi kwezempilakahle ama-medical emergency hubs. Kusenzelwa ukubana kuthathwe amanyathelo ngokuphangisa lokucebisana ukuthi abantu benzeni ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe. Inhlanganiso ezizimeleyo zakwele Senegal sezisungule imikhankaso yokuvimba ingozi yokuthiywa kwenhlanzi okwedlulisa amalawulo okungakhokhelela ekutshabalalisweni kwempilo yezinanakazana lezinyamazana zendle eziphila emanzini. Kule ndlovu zakwele Malawi ezifika amakhulu amabili lengxenye 250 ezikhangelelwe ukususwa endaweni egcinelwa inyamazana zendle eYeliwonde zisiwa eKasumbu National Park ekupheleni kwayo nale inyanga kaNtulikazi. Lokhu kwenziwa ngenjongo yokuphungula inani lendlovu lezi eziseliwonde ngoba seziziningi kakhulu njalo seziyingozi empilweni zabantu. Lezo ke bekuzindaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqobe eleSingapore ngamaruns edlula alikhulu 111 emdlalweni walo wakuqala kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba owe-2022 ICC T20 World Cup ozaqutshelwa kwele Australia. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe yile liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaruns angamakhulu amabili lamachumi amathathu lesithupha lilahlekelwe ngabadlali abahlanu kuthe leSingapore seliphendula lenelisa ukubuthelela amaruns alikhulu lamachumi amabili lanhlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Umlandeli womdlalo kakhilikithi Washington Sbanda uthi bekuqakathekile ukuba iqembu leZimbabwe linqobe emdlalweni walo wakuqala.
Abafana basekhaya badlale kahle kakhulu emdlalweni wabo wokuqala laphade benqikelana lesizwe saseSingapore. Sithemba ke bazaqhubeka kanjalo okuza sinikeza amathuba okubana ke sidlulele phambili. Ngakho okunye siyabonga abantu sibabonile bebuya ukuzoxhasa abafana, so ngathi ke abantu bengabuya ngobuningi ukuzosupporta isizwe. Abafana bazizwe bexhaswa labo ukuzabanika intshukuntshu zokubana ke banqobe emidlalweni yabo elandelayo.
Iqembu leZimbabwe lele Singapore kusibaya sika Group A ndawonye lele United States of America kanye lele Jersey. Iqembu leUSA linqobe le Jersey ngamawickets ayi-92 emdlalweni odlalelwe enkundleni yeBulawayo Athletic Club. Kumidlalo elandelayo iqembu leZimbabwe lizadlala lele Jersey ngolwesibili kuthi ngolwesine lizadlala lele United States of America. Ocubungula umdlalo kakhilikithi Dumi Praise Dlakama uthi iqembu leZimbabwe kuzamele libophe ziqine kumdlalo wangolwesine.
Ukulondoda utshaya we-United States uTaylor utshaya i-century 101 from 55 balls ke kutsho ukuthi nguye ke umuntu ama-chevrons okuzamele amnanzelele, yiwo ozadecide ukuthi ama-chevrons azahamba kuma-semifinal nxa engadla i-United States. Kodwa ke lawo amanye amaqembu akhatshana kakhulu kweZimbabwe, oSingapore labo-Jersey kusasele umsebenzi ukuthi bafike i-level eZimbabwe khona nxa sikhayela khona kanti iZimbabwe test status and member ye ICC full member.
Kusibaya sika Group B kulamaqembu abalisayele Papua New Guinea, ele Hong Kong, ele Netherlands kanye lele Uganda. Amaqembu azaphutha imidlalo yezibaya ehlezi endaweni yezimbili eziphezu kwesibaya, yiwaza dlulela kusigaba esilandelayo esesemifinal, ukuthi lawaza nqoba lapho yiwaza kuyadibana kufinal ku kube yiwo njalo azakuya phatheka kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni lase-Australia. Kumidlalo yesibaya sika-Group B, iqembu le-Netherlands linqobele Papua New Guinea nge-52 runs, kuthi ele-Uganda linqobele Hong Kong ngama-wickets amabili. Sikhangele umdlalo wenguqu. Iqembu le-Highlanders selikhuphuke lahlala endaweni yesithupha engalaneni yemiklomelo kwisigaba se-Casablanca Premier Soccer League ngemva kokunqoba ele-Manyika Diamonds nge-3 kanyanga ngesonto. Iqembu le-Highlanders lemiklomelo ngamashumi amathathu ngemva kokudlala imidlalo engamashumi amabili. Phezu kwengalane kuleqembu le-FC Platinum lona elilemiklomelo ngamashumi amane lantathu njalo elinqobele Bulawayo Chiefs nge-1 kanyanga ngomgqibelo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Khathesi-ke esigabeni sethu lapho esinika ithuba abalaleli bakaStudio 7 ukutsho imibono yabo, sesibafaka-ke enkundleni okwamanje.
Salubonani basakazi be-Studio 7. Linelisakaza njengoba zinjalo bafowethu. Sidiphilani, ndiphile imali iphilile bafowethu, siyabonga. Mina ngumpanda moyo kugoma kwama village ward 9 Bulilima West. Lapha kukhona into mina engibona ngani lapha kunzima lapha. Lapha sekuthiwa kula bantu kule amaroli, kuyathiwa kule roli ethwala abantu isiyabe siya register kuvota. Kuchoni kunoko noma sebevota bayasebevotela ngaba bazathwala futhi besiyavota. Ake kulungiswe lapha, kanti sekwenze njani ukuthi kona kube lendawo ababuya khona behlale noma iviki or couple days abantu beregister, ukuthi abantu bayathwalwa kuthiwa bayeregister ukuvota. Akuzakali kahle, mina ngikuboni kahle. Ake sifake namehlo lapho ukuthi kwenziwani lapho, enziwani ukuthi kona kungabuya abantu laba. Bafana labo ezithupha bayabuya one day badlula, bayedlula abanye bezwa kuthi sebedlulile. Ake kuzwakale ukuthi le nto ikhulunywa kuthiwa kuyalungisa ukuvota, kuyarejistwa, kuyathatha izithupha. Ngiyabonga, ngingabi mude kakhulu.
Studio 7 niyaphila njani basakazi? Ngiyalibingelela basakazi bami, ngiyalibingelela kakhulu lonke. Ya, ngiyalibingelela kakhulu mpela. Ya, hayi, siyabonga kakhulu. Siyabonga izindaba, siyabonga izinews elisinikeza zona ezinhle. Ya, siyabonga kakhulu. Ya, hayi, kuhle kakhulu. Ya, sisilindele izinyuzi, ngizilindele inyuzi. Ya, kuze siphawule phela. Kumele siphawule ngento esizizwayo ukuthi khona manje kwenzakalani. Asila radio lapha manjengamanje. Ya, cela lisiphi izinyuzi kakhulu, lisiphi inyuzi, lisiphi indaba. Ya, lisiphi indaba ukuze siphawule lokho sekuzwisisa lathi ezweni lakithi. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu.
Salubonani ku-Studio 7, salubonani. Nathanda ukuthi badala eZimbabwe eBulawayo ngapha sinanzelele kulo mpholisa lo kuthiwa ozibiza Silifa lo wethu. Lolu aleva abezekha bake behlasebe bedlama ukulandelela yena into zonke azenzayo, ngoba yathatha imchova lapha eyivalela ngale kuye drillolwe isibhathe isipesitiso osikisti labo $80. Thina siyithanda into nala yenzayo, sibe sisibhadala isi 1000 pound e fine kumbe 2000 pound e fine yena besithatha $60 kumbe $80. Kanti indaba yona igazethi i-government ingasigazethe into ezifunakalayo emchoveni kawani, sibe kwazi ukuthi amafinde yalokho ami kangaka wani, sesivele sipha ama-user like government kawani kulo lokho lokho. Sizipha umuntu emzini wakhe, sizipha umuntu esiyakudlala le muli yakhe emzini wakhe. Salubanani badala, mina ngithanda ngithanda ukubingelela lonke ku-Studio 7. Mina bengithanda ukuphawula ngendaba le ama-corruption la eyenzakala kolayo ikakhulu kwelayo abezeke sicela bezama ukuhlasela kwi-drillolo emapholisa e-drillolo la ethatha imijova yabantu esiyayivalela ngale kule nkalakathi e-corruption efihlekeleyo kwaphana ukuyivalela imijova naleyana, ngoba imijova leyana igcina iphume kwaphana isibhadaliso 100 kusiya kubo from 50 kusiya ku-100 US dollar, okokuthi okuthathele kubamba sebekuthathe imijova beyovalela ngale sophuma kwedize enkalakatha
zemali. Labo-ke ngabalaleli baka-Studio 7 esibanike ithuba lokuthi batsho imibono yabo ngokwenzakala empilweni yabo. Singekehlukani sihlobo, kothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesiphelile. UZulu weZimbabwe ukhala izimathonsi ngodubo osolukhona elizweni lokuthengiswa kokudla lempahla yonke ngedola leMelika. EleZimbabwe limanyene lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika namhlanje ukunanza usuku lokulisana nale nkohlakalo olwe Anti-Corruption Day. Iqembu labesilisa ilimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqobele Singapore ngamaranzi edlula alikhulu 111. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.